Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina gunyana 29 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori ane mukurumbira tsitsi dangarembwa nemumwe wake Julia Burns nhasi vabatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voparura gwaro rine zvavanoda kuti zvivandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa.
Pasava nemunonzwa siwa asina kunyoreswa kuvhota. Vanhu vapuwe madocuments vari kunze penyika vavhoti vari kudiaspora vakabuda nekuda kwematambudziko atinawo. Vakakoshesawo kuti nevanenge vari kumatorongo vavhote.
Sangano rePassengers Association of Zimbabwe roshushikana nekuwedzerwa kwemari dzemakombi. Tine hurukuro nemuimbi Thomas Mapfumo nezvekushaya kwemunin'ina wake Lancelot Mapfumo aive zvakare nhengo yechikwata cheBlacks Unlimited.
Vakabatwa necancer yemabhonzo. Ndiyo vakabatwa nayo. Cancer yakanonokerwa. Yakaonekwa ichiri kutanga ingadai yakarapika.
Ko zvirango ndizvo zvakanganisa upfumi hwenyika here kana kuti huori? Teererai gakava redu ranhasi panyaya iyi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi tiri kuno kustudio 7 muWashington DC. Tungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaparura gwaro rine zvavanoda kuti zvivandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Gwaro raparurwa nhasi neCCC rinonzi pre-election pact on electoral reforms kana kuti prepare muchidimbo. Vachiparura gwaro iri muHarare, vaNelson Chamisa vati zviri mugwaro iri ipfungwa dzevana veZimbabwe, vachiti pavakatenderera nenyika ndozvakakumbirwa neveruzhinji kuti kuitwe sarudzo dzejekerere.
Tanga vakati munhu wese anofanira kuva nekodzero dzokuvhota, pasava nemunonzwa siwa asina kunyoreswa kuvhota. Vanhu vapuwe madocuments vari kunze penyika vavhoti vari kudiaspora vakabuda nekuda kwematambudziko atinawo. Vakakoshesawo kuti nevanenge vari kumatorongo vavhote. Nevaya vanenge vari pabasa ari mapurisa kana kuti vari masoja musi wekuvhota vanofanira kubvumidzwa nokupuwa mukana nenzvimbo yekuvhota. Tachiparurawo chinhu chakabuda muruzhinji chekuti kunofanira kuva nekutaurwa kwesarudzo kana kuti vabuda musarudzo panenge vavhotera vanhu. Ipapo zvinofanira kuitika panzvimbo yavhoterwa nevanhu. Zvaprezident, zvaMP, zvakansela zvinofanira kubudiswa panzvimbo inenge yavhoterwa iyo. Toone maresults achiiswa papublic portal kuitira kuti pasavaita unozochinja maresults kana kuti unonosvika unowedzera kana kunotapudza panenge pavhoterwa nevanhu. Chechitatu, pari kutaurwawo nyaya yekuti toita sekuva nevoters roll recredible kana kuti voters roll rinowirirana nevanhu. Munhu asi azoti rangu rakanyorwa rikadzimwa sezvinoimbwa nevepostura. Zita rinofanira kunge ririmo muvoters roll nguva dzose. Tinofanira kunge tichiti kana ukaritsvaga ririmo rakanyorwa zvakanaka kwete kuti musi wokunovhota.
Vatiwo bato ravo rinodawo zvakare kuti
chechina inyaya yeintegrity kana kuti udzamu nekuremekedza kwevanoita kuti sarudzo dzive. Munoziva kuti refuri akanga ane divi raakarerekera mutambo uyu hauperi zvakanaka. Saka panodikwa kuti ZEC ive inenge isina kwayakarerekera ive iri pamusoro pemapato kwete muhapwa mebato. Zvavhotera vanhu hazvifani kuchinja. Vanhu zvavavhotera zvinofanira kuramba zvakadaro. Ndosaka tiri kuti UN ingaibatsira ana Sadek zobatsira uyewo vanhu kana vavhota sarudzo dzobuda saizvozvo.
Vatiwo vanoda kuti vatori venhau vachengete.
Tine nyaya yemapolitical freedoms yekuti kuve nemafreedoms media vanhu vachibvumidzwa kutora nekutapa nhau. Munhu akazviona zvakaitika musi unouno kuti kugokwe vatapi venhau vakarohwa vakazvindikitwa izvozvo hatizvitarisiri. Tinotarisirawo kuti kana vatapiwo nhau vachitaukwa nhau, kana zvakaitika kunana chinhuwepo kuti mutapiwo nhau pakaitika bowa rakaitika, vatapiwo nhau vanofanira kufamba vachichauchika pfungwa nemashoko vachitendedzwa, uyewo vanhu vachionawo mazano akasiyana siyana kubva kune penyero dzakasiyana siyana. Vamunangagwa nevamwe vanokukwidza toenda paTV tonotaura mumwe nomumwe zvaakanakira, toona kuti achaitwa mukwasha wenyika ndiani, nokuti kupfimba nyika ka nenyaya yetransition mamekanisms kuti zvifambe zvakanaka, panovhotwa pawanikwe kupinda nokubuda kwevamwe zvisina gakava, vanhu vachionesana, vanhu vachibatsirana, nyika ichienda mberi.
Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mutripc amai Ellen Shiyedenga vati,
tichinhu izvozvo tikasagadzirisa patinoenda ku2023 tichava nesarudzo dzine upopoto, vanhu vachigunun'una kuti zvinhu hazvina kufamba mushe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidix Muradzikwa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha zvikuru kuvandudza mitemo yesarudzo, vachiti zvinhu zvinomwe zviri kusimbiswa nebato reTripc mugwaro ravaparura iri zvinogona kubatsiridza kuita sarudzo dzejekerere.
Ndinoona ndechekuti hurumende icharasira kunze zvisidzo zvinomwe izvi zvataurwa, vachiti bato reTripc harigoni kuti rinyore zvitsidzo zvaro zvarinoda, nekuti vanoti hamusi pane vamwe panokurukurwa nyaya dzematongerwo enyika muPollard muya. Vachati Pollard makaramba kupinda muPollard, saka vacharamba kugamushira zvinhu zvataurwa nebato reTripc. Pati yeZANUPF, bato riri kutonga reZANUPF, haringagoni kuti ritambire zvitsidzo izvi.
Vachipindura kumibvunzo yatavatumira panharembozha yavo, mutauriri wesangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vati vanga vasati vawana gwaro raparurwa neTripc iri rezvinoda kuvandudzwa mumitemo yesarudzo, vachitiwo kana vazoriverenga vachapindura zvakazara. Asi nhengo yeCentral Committee yeZANUPF Joseph Chuma vati Zimbabwe iri kutogadzirisa mitemo yayo yesarudzo.
Sarudzo yagara iri kugadzirika ende iri kugadziriswa kudare remuparlamendi. Tichanoda izvo ndatoshamisika kuona madimanzi eTripc ari service. Madimanzi autoitika kudhara muno muZimbabwe.
Hurumende yakabudawo pachena kuti mitemo yesarudzo yemuZimbabwe yakanaka zvikuru kudarika mitemo yenyika dzemuSadak, nekudaro haisi kuzovandudza mitemo iyi sezvo yakarumbidzwa nevanoongorora sarudzo mudunhu reSadak. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vari kuchema chema kuti mabhazi ari kukurumidza kupera uye ave kudhura kubva zvakaparurwa urongwa hwehurumende hwekusunga vemushikashika vasina magwaro akakwana. VaGoliati vanoti vanotambira havo chirongwa chekuvasunga avo vasina magwaro akakwana, vachiti vanotenderana nemapurisa kuti vakawanda vavo vave njodzi kuvanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGoliati.
Zvinotonge izvi zvakaipa, asi kwatiri zvakatinakira kuti vabva dharura mumaguta omu, vamwe vari kupa vachishandisa motikari dzinotakura veruzhinji, angava makombi, mapuraivheti nezvimwe zvakawanda zviriitika. Saka tiri kuti zviriitwa nemapurisa kumboda kumbobvisa unienda kubvisa nhubiti zvakatinakira zvikuru. Chicha tirikuda ndechekuti vanhu vari kuta kunyatsoita basa rekutakura vanhu vange vari pasi mitemo tore zvinhu izvirikukurudzirwa nehurumende kuti vanofanira kuva necertificate of fitness, maroute permit, vanhu vanenge vane passenger liability cover, uye zvakare vari mumasangano akarongeka ekutakura veruzhinji.
Asi izvi hazvisi kukonzera here kushomeka kwemotikari nekuzowedzerwawo kwemitengo nevashoma vasara pamugwagwa?
Iye zvino makombi akadzoka, vemakombi vari kutakura vanhu vanoenda kunokwira makombi marengi makombi ariko ari kutakura. Dambudziko riripo riri kuonekwa kuti transport yedu ichiri shoma, nekuti vanhu vanga vajaira kuti vanoda kukwira mota dzakachipa zvakafanana nemabhazi ehurumende ezuko. Pane mamabhazi ati ari kutakura zvakare ema operator makura anima bazi makuru varitakura futi ndivangoti vanhu vanoita sarudzo yekuti vachakura asi netambudzikoti transport yacho inozombokurumidza kukerawo muchanogara veruzhinji.
Pane zvamuri kuitawo here sesangano kuedza kutaurirana nehurumende kuti dambudziko iri rigadziriswe?
Apa tiri kutaurira nemaoperator, tiri kutaurirana nehurumende yacho ndivangoti kuti tinge tichigadziriswawo transport inge ichiwanika kusvika vanhu vapedza basa, nekuti peak hour yekupedzisira inotanga na 8, 9, 10, 11 vanoshanda mahotera nevanhu vanoita mabasa ekutengesa, but 9, 10, 11 transport inenetozvo zvikuru.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti bhirire mutemo wekuchinja mashanduro emasangano akazvimiririra chero zvaro risati ratambirwa nedare reparamende kana nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo, masangano akazvimirira ega atotanga kumanikidzwa kuritevera pamashanduro avari kuita panguva ino. Tinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navamasaraure nezvenyaya iyi.
Hurumende pairi kuti tiri mudishi reengagement, pavanotaura kuti kuna mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa, munofuna vanhu vanosungwa vanopidzisa vachigara pre-trial detention yawandisa, vanhu vaakungotenherwa kumajeri vasina kumbotongwa vachitogara kunguva refu. Tiona kutouyiswa kwepob isati yatovawe mutemo, tinoona kuti practice administrative conduct hurumende zvaakutoitwa ngevatove mutemo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Yese zvinotaura zvichia zvinhu zvaakuitwa nepob kana wamutemo zvaakutoitwa izvezvi, vanhu vachirambidzwa kushanda basa ravo vasina kusaina maagreement, vanhu vachitanga kunzi vanyoremawo mareports kuti vatikwanise kuramba vachienderera mberi nebasa ravo. Zvazviri kuratidza ndezvekuti hurumende yezambia haina hanya kuchinja haiofena chinje hurumende irinoi aivekare wakaita kuti ipetsane nedzimwe nyika kusvikira yatotemerwa zvimwe zvirango nenyika dzakaita seana United States of America nedzimwe nyika dzekuiyi pane imwe nguva.
Asika iyo hurumende iri kuti hakuna nyika ka inoita wada watonga muzinda wenyuchi ichiti vanhu vanofanira kuteedzera mutemo.
Basa remaNGO, basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable. Kana hurumende haidi kuti civil society ive independent, zvinoreva kuti iyo haidi kuhodha accountable. Civil society haikwanisi kuzohodha hurumende accountable kana yashanda seri department kana serimwe branch rehurumende. Zvinoita kuti macitizen aorganize yani outside mastructures ehurumende kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei, kukonstitution nyika dzakairemekedza sei, kuapo matadza kubatisa sei. Zvino ivo havadi kuhodhwa accountable.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori ane mukurumbira Tsitsi Dangarembwa nemumwe wake Julia Dance nasi vabatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga vakanzi vabhadhare faindi nezviuru makumi manomwe mudare redzimhosva. Mutori wedu wenhau Godfrey Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Barbara Mateko vatiwo kana vaviri ava vakatadza kubhadhara faindi iyi vanogara mujeri kwemwedzi mitatu. Mukupa mutongi dare ratarisa kuti vaviri ava vanhu vakura uye vane mabasa avo uye vasina kumbopara dzimwe mhosva. Dangarembwa ati haana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavo, achiti zvinorwadza kuti vanhu havana kufara nemutongo wavapiwa.
Nhasi tatokwa kuti zveshuwa takafara mhosva nekufamba kwatakaita nemaplakadzi edu anga akanyorwa kunzi tiri kuda media freedom nezvimwe zvakadaro. Isusu hatisi kufara ngekuti hatina kumbofungidzira kuti muZimbabwe kufamba munhu muchinyararire unganzi wafara mhosva.
Gweta revaviri ava vaChris Miken vati vaviri ava vatoisa chikumbiro chekupikisa mutongo uyu kudare pamusoro.
Saka vafare nekubatwa nemhosva. Ndomamirira zvakaita. Saka vasingafari kudaro vaita chikumbiro chekutinyaya yavo igokwidzwa kudare guru reZimbabwe runzi High Court. Vachinyunyuta nemabatiro achanyaya yavo.
Vaviri ava vakasungwa apo vairatidzira muna 2020 uye vakaudza dare kuti vaisaziva kuti vaipara mhosva. Vaviri ava vaive nezvinyorwa zvainge zvakanyorwa kuti vaida shanduko uyewo kuti mutori wenhau Hope Chingono aive mutrongo asunungurwe. Danga Rembwa ane mukurumbira pasi rese uye bhuku rake raachangobva mukunyora This Monabel Body rakasarudzwa pamubayiro weBooker Prize muna 2020. Nervous Condition ya 1998 ndiyo rakave bhuku rake rekutanga uye rakadomwa nenhepfenyuro yeBBC kuve pamabhuku zana akasandura upenyu hwevanhu pasi rese. Danga Rembwa akave mukadzi wechitema wekutanga kuwana mubayiro wePeace Prize of the German Book Trade muna 2021. Akawanawo mubayiro wePen Pinder Prize nePen International Award for Freedom of Expression muna 2021. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika mamirioni maviri havana magetsi panguva iyi. Vanhu vanobatsira vari kuedza kubatsira vawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Ian riri kurova nzvimbo dzakawanda dzeFlorida muAmerica. Vanoona nezvemamiriro ekunze veUS National Hurricane Center vanoti vanotarisira kuti dutu mupengo iri richaramba richishaya simba nhasi. Nzvimbo dzinoshanyirwa zvakanyanya dzinosanganisira Disney World, Universal Studios neSea World dzavharwa nekuda kwedutu mupengo iri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakaparura urongwa hwemamiriro akaita nyaya dzekuwana chikafu kana kuti White House Hungry Conference. Vakati munhu mumwe chete pavanhu gumi muAmerica haana chekudya. Akandeke kutanga mumakore makumi mashanu muzinda weWhite House kuchiita urongwa hwakadai. Vana mamirioni mapfumbamwe vanonzi vakatarisana nenzara. VaBiden vanoti vanoda kupedza nyaya yenzara muAmerica musvika mugore ra2030. Rudzo. Brazil iri kuenda kusarudzo nemusi wesvondo. Sarudzo idzi dzichinzi nevamwe dzine makwikwi akasimba pakati pemutungamiri wenyika vaJair Bolsonaro nevaimbove mutungamiri wenyika iyi vaLula da Silva. Asi vaBolsonaro vatotanga kuti vakakundwa musarudzo nevanopikisa dzinenge dzabirirwa. Nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru muhurumende nevemabhizimisi vanodyidzana navo ndiyo yapa kuti upfumi hugwadame here yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Svondo rino nerakapera, vatungamiri venyika dzemuAfrica gumi nemumwe vakapakurudziro yekuti zvibviswe. Asi hurumende yeAmerica inova imwe yakatemera vakuru ava zvirango iri kuti hazvisi kuzobviswa kusvika munyika mave neutongo hwejekerere. Vanopikisa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti nyika inange kumawere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe uye nengo yeZanu PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Izvozvo tinozvipedza zvakaita nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica vakataura kuti mafanishes against Zimbabwe, against Cuba anofanira kubviswa nekuti masanctions haya akaita vatinotiri tinhu international anokuti America neshamwari dzayo yakaita masanctions ya pasina kuita through United Nations protocols. Saka tinoona kuti kushandisa chisimba kune kabisira kwekuda kumbunyikidza munhu nekuti ana simba kuti ita zvatoda or else tinokuomesera. Saka nyika idzi dzakutozvionawo kuti zvinhu zvazvaafecte Zimbabwe chete nekuti mangwana imwewo nyika yataitiwa nhasi Zimbabwe asi mangwana inokwanisa kunge iri South Africa kana Botswana inoitwawo zvirango zveupfumi zvakadai. Tichitarisa futi kuupfumi hwenyika yeZimbabwe huri kukanganisika zvikuru izvo zvinokodzera kuti munguva zvizvara zveZimbabwe zvizopesere zvaenda kusouth africa kana kuBotswana kana kuZambia nekuti muZimbabwe acho zvinenge zvakaoma minyaya yemasanctions. Saka nyika idzi dziri kuzviona kuti masanctions aya kaya chinhu chinofanira kutosoropodzwa zvikuru uye zvichinofanira kutaurwa nezvacho neti neZimbabwe chete asi nyika dzepasi rose dzinofanira kunge dzichitaura kuti masanctions aya haasi targeted asi anotoita chinoti mas damage to the community nokuti anenge akananga upfumi hwenyika.
Touya kwamuri vaZembe, munoti kudini zvataurwa navamuponda izvi?
Zvataura ose manyepo manyepo pakuti zvatakaziva isu ini ndiri mugari womuZimbabwe ndakaberekerwa muno handisi pa zvirango zveAmerica neBritain zvataurwa navamuponda izvi. Tinoda kuti ivo vamuponda vatiudze pakatemerwa Zimbabwe vanhu veZimbabwe nyika yeZimbabwe neAmerica neBritain zvirango zvoufumi hwenyika. Zvandakateerera zvangu vachitaura zvese inhema hurumende dzichiridzana dzinoridzana nomuitiro unobudisira zvizvarwa zvenyika idzo dzemberi. Saka kana nyika idzodzo dzaridzana hurumende dziriko dzichita isu tai tisikoisirwe chinhu chezvikauno inovava navamwe vavo kuti aiwa hati tungamirei nyika zvakanaka mujekerero tichidai tichifungisa nyika yose tisabirana tisabirana vanhu kuoramba kuteerera vobva vaisirwa zvirango nehurumende nevanhu veAmerica vachiti nhiki 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 vakadomwa vanhu vacho vamuponda vanonyepa. Ini ndingoreta pano ndokutaurai zvimbo handisi vamasanction eAmerica neBritain handisi zvavo zveZimbabwe here vamuponda naapa kutaura ipapo vari kunyepa vachinyepera vanhu vemuZimbabwe vachinyepera vanhu vomuasadhaji vachindokuura vatungamiri vedzimwe nyika so takaisirwa masanction muZimbabwe sekunyepa. America neBritain dzakaisira vanhu vandataura vanoita zvisina kunaka kuparadza upenyu hweruzhinji hweZimbabwe
vamuponda.
Apa ndikuona kuti mukuru wangu ari kutozvicontradicta nekuti ari kutoziva kuti kune nezvizigera iri kuti Zimbabwe haisi kuti ZANU PF mutemo wangu wakananga vatungamiri veZANU PF waite kuti ZANU PF this that 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 but mutemo wakananga Zimbabwe unoti Zimbabwe Democracy Recovery Bill uchichi uri kunanga Zimbabwe and chinotaurira mutemo uyo ndechekuti makambani anenge azoita business neZimbabwe anopiwa mutongo wakanyanya. Ndosaka makaona makambani akaita sana Barclays Bank, Standard Chartered Bank, ana Lever Brothers, ana Coca-Cola, makama mahombe angaine mahead office muZimbabwe akabuda akaenda South Africa kana kudzimwe nyika achitiza mitemo iyoyo. Izvozvo zvikara kuti muZimbabwe ukada kutenga paPayPal kana kubhadhara necredit card remastercard hazviite chinotoda kuti that country is chito zvisimwe zvinhu zvinobata kana paYouTube uchibhadhara necredit card remuZimbabwe hazvibvumi nekuti inyaya yemasanction. Saka zvinhu zvokuda kuti ZANU PF this ZANU PF that vanhu vari kutaurawo zvavo dzigozi vanopiwa mari nemaNGO vopiwa mari nemaforeign missions ana CIA other people like that.
VaZembe, petai chirongwa chedu tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Chazoita kuti ruemba rutande kumakambani avataura akaisirwa mazvirango ndechekuti vamwe vedu vanoresva vari muZimbabwe neZANU PF vari kuita zvouori vachitonga nouori vachiita zvorutsuta pachavo kungava kudivi reparamende kungava kudivi reexecutive kwapurezidendi nekabineti kungava kudivi rejudiciary vakadzvarana kwese kwese ikoko. Saka sistimu yavo yokuita zvinhu ndeyokunyima vachiitira pachimhuri chapaguru kana kuti paparika kuti isu tiri imba yavahosi.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe manzwawo zvekare kubva kunhengo yeZANU PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda. Vaviri ava vange vari muparunare muhurukuro yanga ichikokerwa na Blessing Zulu weStudio 7. Tichifambira mberi muna 1984 chikwata che Blacks Unlimited chakaburitsa damba refu rinonzi mabasa. Asi anotungamira chikwata ichi Thomas Mapfumo anoti moyo wake uri kurwadza zvikuru sezvo kufa kwakaita munin'ina wake Lancelot Mapfumo masvondo maviri adarika kuri kureva kuti pavanhu gumi vainge vari muchikwata ichi kwasara vatatu chete vamwe vose vakashaya. Mukuzeya nekurangarira Lancelot, Blessing Zulu abata Thomas Mkanya Mapfumo kuti tinzwe nezverufu rwa Lancelot.
Mkanya eto tanga nekuti tine urombo nekuti siya kwakaita mukoma Lancelot. Mukatudza kuti chii chaizvo chakaitika chakazopa kuti vanga vachirasikirwa neupenyu wavo.
Vakabatwa necancer yemabhonzo. Ndoya vakabatwa nayo. Cancer yakanonokerwa. Yakaonekwa ichiri kutanga ingada yakarapika. Ava vakagara kuchipatara kwemwedzi ndandiri kuSouth Africa ndakavasiya vachienda kubasa because vanga vaine kabasa kavakavanga vachinoshanda. Saka ndiri kuSouth Africa ndopa vakaadmitwa kuningi kuhospital.
Koma Lancelot vakatanga kuimba nechikwata chenyu riini?
Inini ndingati ndo vaive vatinoti mafounder members eBlacks Unlimited vasivo vakatanga. Ndunga kwanga kwa kuma 80s kutanga kuti vaimbe nebendi vaisenza basa rimwe ravaishanda kuma industry security. Inini ndikaona ndikati ii basa ravanoshanda iri ranga risinganyatsovapa mari yakanaka. Ndikavadaidzai ndikati aiwa uyai tiite zvemusic. Ndakavaona kuti vakanga vaine talent yacho yekuridza ngoma ende kuimba vaigona kuimba ende vanga vachigona kuridza keyboard futi. Saka ndavaunza kudaro ndopa takatanga tese kushanda tese pamwe chete. Takagara makore akawanda ndikakutaurirai kuti pane imwe album yedu inonzi Mabasa. Tanga tasara tiri vatatu pavanhu paalbum pane vanhu 10 asi vanhu vapenyu tanga tasara tiri vatatu inini naiwo mukoma Lancelot na Washington Kavaya ari kuEngland.
Hazvisi nyore kuti angava mwana wamai kana kuti imwe nhengo yamunenge muchimba nayo kuti mugare muchimba mese kwenguva yakareba yamuri kutaurai. Zvii zvakapa kuti murambe muchiwirirana kudai namukoma Lancelot?
Ndikakutaurire shamwari yangu inini mumba medu vakomana tiri vatatu taka tiri vatatu rupanzwisisa asi munhu nemunhu anga ainewo shamwari dzake asi isisu pachezvedu tiri vatatu takanga tiri shamwari ndodzava dziri shamwari dzangu vanhu ivava vari tu hapana chinhu chandaita chisina vanin'ina vangu mukati.
Muimbi Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare kuOregon muno muAmerica na Blessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Round Table chatinokurukura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvenyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai gender-based violence. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 namba dzinoti 001-202-465-0318. Totarisa misoro yenhau dzanhasi. Munyori ane mukurumbira tsitsi Dangarembwa nemumwe wake Julia Burns vabatwa nemhosva yekukonzera nekupeshedzera mhirizhonga. Taba tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Evans Zininga ndire mu Washington DC.